Achitaura pakuparudwa kwechirongwa chisangano re United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF chekubatsira vana nezvekudya zvinovaka muviri padeu reOne Rural Health Center kwamanyuchi muward 24 kubhigita nhasi. Mukuru wechipatara ichi amai harovandirambana pasi vati vakarapa vana vana vakange vatanga kurwara nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri.
Kana mwana iyeye akatodero zvinoreva kuti mwana iyeye unosvika nedambudziko. Mwana iyeye tinotomuadzimisa, tinomuisa mumabhuku edu. Mumabhuku aya tinobva tanyora tomupa flambinati. Tapa flambinati kudero tinenge tichimumonita.
Vayambiravo kuti uwandu uhu hunogona kuwedzera zvakanyanya nekuda kwenzara yakapfunya chisero munyika. Vanotungamirira bazi rezvekufambiswa kwemashoko muUNICEF vaYes Willimot vati nekuona dambudziko iri vakabva vaita chipatapata chekuparura chirongwa chekupa mhuri dzinosvika zviuru zvina mumabhuku gumi nemana kuward 24 chikafu chekupa vana vane makore ari pasi pemashanu uye kupa dzidziso kuna amai vavo pamwe nanambuya utano wemumaruva.
With regard to healthcare, that might mean that in addition to having the health facilities, equip the health facilities.
Say UNICEF, tinoshanda nehurumende kuti kodzero dzevana dzeutano nedzidzo dziwanikwe. Kuutano tinobatsira zvipatara nezvikwanisiro sezvataita pano uye nevanhu vemunharaunda.
Amai Ana Vhundukai vanoti dzidziso yavari kupiwa yakakosha zvikuru.
Ini ndakabatsirika zvakanyanya nenhau yekudzivirirwa kwevana uko panguva yandanga ndichiyamwisawo mwana wangu.
Pasi rose vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana kuti 181 miriyoni vari pasi pemakore mashanu kana kuti mwana umwe chete pavana vatatu vakatasana nenzara inotyisa zviri kuvaisa munjodzi yezvirwere zvekaita sekuperedzeka muviri zvinovaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere vachigona kuzofa. MuZimbabwe, United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF inoti vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 886,000 vakatasana nenzara inotyisa. UNICEF yakatozivisa kuti iri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 miriyoni kubatsira vana ava. Pachirongwa cheUNICEF ichi vana vari kupiwa hupfu, mubhunga, bhinzi nekukurudzirwa kudya zvikafu zvechivanhu izvo zvinovaka muviri zvakaita semazai, mukaka nebota rehupfu hwechimera. Izvi zviri kutambirwa nemufaro nevabereki vakaita saamai Chipo Nyahunda vekuvillage 5.
Kufidha vana muno muward 24 chakata pachakauya isu tiri kuona sekuti tiri kutibatsira maererano nenzara iriko gore segore rineiri. Apa pakatoipa nokuti vana vazhinji tiri kutarisa kuti pamwe vachafa, asi nekuda kwechirongwa izvika tiri kufunza kuti tikaramba chichiita tichibetserwawo ndofunga vana vazhinji vachaita utano.
Kanzira wekuward 24 vaSteven Chakavamba vebato reZANPF vatendawo rubatsiro urwu.
Saka chikafu ichi isu pundutso yazvo tiri kuona ichibatsira nokuti chikafu ichi chinenge chine zvese chakabhalanza uye chinoita kuti kana munhu akange adzidziswa akachibika zvinonge zvakurwa kuti izvoni mhuri inenge yakuwana utano hwakakwana.
Ongororo yehurumende nemasangano eUnited Nations inonzi Zimbabwe Livestock Assessment Committee kana kuti ZIMLAC yakaburitsawo pachena kuti vana mamiriyoni mana nechidimbu kana kuti 4.5 miriyoni vanodawo kupiwa zvekudya zvinovaka muviri pavanenge vari kuchikoro. Asi nyanzvi munyeretso dzechikafu dzinoti kuunganidza mari dzakadai kunogona kunetsa sezvo nyika dzakawanda pasi rose dzakatasana nedambudziko renzara. Ndakamirira 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.